Masakala ni hurumende ninye kuti tulawida na oranoze kuti zvikoro zvingavhurwe sei panguva yatine dambudziko re-COVID-19 nematicha ari kura Mombasa nenyaya yekuti havasi kupuwa muhoro unokwana. Saka nhaurirano idzi dzaadziri dzekuti ndezvipi zvimisikidzo zvingade kuitwa kuti panovhurwa zvikoro maticha anoenda kuchikoro achifila kuti ari safe achiita basa nemazvo, vana vachiuyawo vachitarisira kuwana dzidzo yakakwana.
Musangano uyu wafamba zvakadii kwamuri imi sesangano?
Chekutanga tinofarira kuti hurumende yaona zvakakodzera, ndozvataizichemera kuti hurumende ngaitaure nesu varairidzi tione kuti tingazvimikisikidze sei kuvhurwa kwezvikoro, ndochatinonyanyofarira. Asi musangano uyu nhaurirano dzichienda mberi tinoona kuti hurumende yanga yagara ine zvinhu zvayo zvayanga yakasungirira pamwoyo zvaisingadi kusunungura. Asi tiri kutarisira kuti tikaramba tichitsukunyudzana isu tinogona kusiya zvimwe vachisiya zvimwe. Tarisawo muonero watinoita wekuti zvakangonaka kuti zvikoro zvese kuti zvivhurwe, maticha abhadharwe mari inokwana kuti zvikoro zvivhurwe. Hurumende ine zvainokoshesawo zvatotokoshesawo. Chatinosanganiswa pamwe chete nacho nehurumende ndechekuti tese tinoda kuti vana vadzidze, pangosara kutseketudzana kuti imimi zvekuti hamuda kuti vana vadzidze chitibhadharai mari inokwana, chiitai kuti zvikoro zvive safe. Saka ihwaro hunobatika hwatagadzira hwatinofunga kuti hungarambe huchivakikwa kana kuri kuti hurumende yacho iri kuzvipirawo kuti nyaya yekudzidza kwevana inge iri nyaya yatinokoshesa tese pamwe chete senyika.
Iyo hurumende yati kudii pazvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi?
Hurumende pakutaura kwatinoita nayo inoti icharamba ichingoita nhaurirano nevamwe vese kusanganisira vekufinance, patinoti tinoda kuwedzerwa mari, inoda kuti itaure nevekufinance kuti vabatipe mari inokwana yatatambira 4 October 2018. Patotaura navo nezvenyaya yemastandard operating procedures vanongotaura navo vachiti tiri kushuwira kuti 500 million RTGS yavakapiwa netreasury ichakwana kutenga zvikwanisiro zvinodiwa. Saka vane kakufamba kavari kuitawo. Asi tiri kutarisawo dzimwe nyaya dzataisichema nadzo dzavasina kana bvira vakoshesa pakuti ticha anoda underleave, anoda kuitwa regrading, ane mapepa akapita navo kubasa asasada kubhadharwa, zvimwe izvozvo zvese vari kuti vari kutseketudza. Asi nyaya yatiri kunyanyotyira kuti ichatadza kuti zvedu zvifambe zvakanaka inyaya yavari kuti ivo havasiriwo vari kukondolola kubuda kwemari. Asi tinofarira permanent secretary wedu vatavela vanoramba vachisimbisa kuti hongu hurumende iri redi kuti maticha apiwe mari dzavanoda. Vacharamba vachisimbisa kuti vatipiwe mari dzatinoda kuti basa rifambire mberi. Nenyayawo yatanyanyokurukura yekuti remote learning, whether online or offline, tikufarira kuti ivo vari kutiwo vari kuparira urongwa hwatachiedza kutsakatudza kuti haiwa urongwawo haufanira kutungamirwa nevari kunze zvaiitwa zvekungoti vakapiwa mari nemsefotitakuta zvemaredio, ivo vasina urongwa hwakadzama. Saka tikufara kuti vabvumirana nesu kuti tinoda urongwa hwakadzama hweremote learning, kuti chero mwana ane indaneti chero asina anofanira kuti adzidze.
Musi unovhurwa zvikoro kana zvavhurwa, muchange muchienda here kana zvichemo zvenyu zvisina kunge zvagadziriswa?
Hatizokwanise kuenda nekuti kana tichiti maticha akwanise kuenda kubasa hakusi kuti tinovenga kudzidzisa, tikutodzidzisa pamawhatsapp, tinotadzisa kuenda kubasa inyaya yekuti tee tisina mari yekunodya tasvika kubasa, tee tisina mari yekukwira muchovha, tee tisina mari yekuendesa vana veduwo chaivo kuzvikoro, tee tisina mari yekurapisa vana vedu kana varwara. Ndo zvinongotitadzisa kuenda kubasa zvatinoramba tichichema nekunyuta nehurumende yedu kuti dai maisaziso redu panyaya dzedu tiitewo upenyu hwakatitambanukei kuti basa redu kana taakuribata tiribate nemazvo.
Vakuru vanoti panorwa nzou sora nemiti ndozvinokuvara, zvichireva kuti zvopakavara muri kuita imi varayiridzi nehurumende vari kushupika vachatambudzika vachashaya dzidzo vana vechikoro. Munoti kudii?
Panosarudzwa hurumende, vanhu vanosarudza hurumende inodhelivha zvavanoda. Kana vanhu vachivhotera hurumende vanoti dai yatipa health, dai yatipa education, dai yatipa mvura, dai yatipa zvimwe. Isu sevarayiridzi tiri vatumwa vehurumende tinototarisira kuti hurumende itipe zvati kuchemera kuti huswa hwacho hwamuri kutaura husatambure. Apa hapana nzou dziri kurwa. Isu tiri varombo sevarombo vese vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro, tiri varombo sevarombo vese vakatadza kubhadhara exam fees for vana vavo. Takangofanana nekuti isu vamwe maticha akatotadza kubhadhara exam fee. Chingori pano inzou imwe chete yatotokumbira kuti senzou yakabata mari dzese dzemataxpayers ine upfumi hwese hwenyika mumaoko ayo itore upfumi ihwohwo iite kuti vatumwa vakaita sevarayiridzi vanoda kupa vana dzidzo vawane zvinovabetsera kuti hatigwe nehurumende, hatina simba rekugwa nayo. Hurumende ndiyo iri kutorwisa varombo vese kusanganisira varayiridzi.